bati shakuri nazo kuimba commercially ndaka shanga ndichiku score like Pakrembon Boys are in the band ainda
postur weza ana uzombodzokera kumashure
ka from then anda kutongoimba naye nechimba naye then kuna na 2003 2004 ameti the 10th nako kada peteno bandi tora vaenda nene kuna Matia remember that day three Matia bandi mbisa taka mira pakati pata ifamba napo apato tango niti imba vanda imba vato se tato anenda Matia was the manager he was the manager and the producer wa peteno pasna wako from there ndo pa itwa song ye kuti ndinjere ya peteni kita mkulumbira na sombo zoka shure
patale iko zineza chikupita chama kulira na cheko zineza
Last year, ndakaita my second live recording. Mono mzala kwa ala in Texas huko. My first year in the United States.
Mila hindi kupate mrom. Iri album ramae launch of Texas hili. Rinonda, rinonda chi hili.
Iri takari launch under the banner Yekuti Menje. Code Menje live recording.
Wan, wakari kambira ose?
Well, music is still coming out. But with what I am seeing, varu ifarira. Receiving it ndinotenda mwari kuti pane takabuda so far avanhu vese vari kungo vari kufara and they are still waiting for more
saka pari zvino vari kutarisira zvipi vateereri vanokuteverera
no inini ndiri munhu asingadi kuramba akamira pawanda so ndinoti kana chinhu chikaitwa tikabera vamwe vanhu vanogona nga vakuti no saka chiita sei kuti ichocho chachida inini natodenda tokumberi
postori wenzi kune mumwe mukomana nemusikana wechidiki ari kunzo achiti nini kana ndakura ndoda kuzoita sampostori wenzi mashoko amunga mupewe kumukurudzira ndeye kuti
sanga ndichiya kuti namata kuti mwari akuitire nyasha dzekuti ubudise zviri mauri mwari zvaakaisa mombe and izvozvo zviri mauri izvozvo and work towards it nekuti if you accept the gift you have that gift is unique
saka nini ndofanirwa kuti mundipe chimbo wani chiri pamwoyo penyu nhasi chamunoda kuti tigobuda nacho mudariro
I would want you to play my song inonzi waka waka that waka waka song ine masongs ataiimba kare kuzimbabwe uko kuma crusade
tokusiyai muchirohwa nekamedley kampostori wenzi ndatitambe zvakanaka
I could not walk out of the day. Peter Sanchez.